na
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Monday, April 5th, 2021. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganya Huye, broadcasting from my home in Washington, D.C. because of the COVID-19 pandemic.
Tonight on Live Talk, we are talking about the COVID-19 pandemic and the Easter holiday.
And according to the Ministry of Health, 36,923 people have contracted COVID-19 since March last year, and 34,748 have recovered, which is good news. The Ministry of Health also says there is some bad news, with 1,525 having succumbed to the disease. Almost 6,000 people got their first shots of COVID-19 vaccine yesterday, bringing the cumulative total to 117,287, and there are 21,600 people who have received their second jab of the COVID-19 vaccine.
At the same time, millions of Zimbabweans are on Easter holiday, which ends today. There were tough restrictions during the holiday amid fears of a new wave of COVID-19. Ibambe is Rwanda, but namhlanje sibhoka nge-COVID-19, bese siba lokunye ke okutshiyeneyo esikhuluma ngakho, okunjengokwenzakala koBulawayo, okwenzakala eHarare lezinye indawo ezitshiyeneyo. Sinenhlanhla ngoba namhlanje silo Ezra Chisa Sibanda okhona ngale koBulawayo. Uzabe siphakulela sibe lokunye okwenzakala khona ngale koBulawayo. So siyabona nje ukuthi abantu asebehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19, lokho inani labo likhuphuka. Siyabona ukuthi i-cumulative figure, kumbe sithi laba sebehlatshwe okokuqala, sibe ngabantu abangani bafika ku-117,287. Bese kusithi laba sebehlatshwe okwesibili bafika 21,600. So siyabona ukuthi-ke kungani bajovajova. Kuzobuya-ke ngesikhathi se-COVID-19 khona manje siyakwazi ukuthi-ke okuhluphayo abantu baku-holiday ye-Easter, kodwa-ke kunjalo kukhanya ngazani kukhona okusinda uZulu. So kunjalo-ke Marvelous.
Aiwa, kuna vachango vya kupinda muchirongwa, tinoti Happy Easter, Easter Monday, msuwa nasi April 5. Ine ndiri kutefenyura ndiri muno mu Washington DC pamusoro pedenda re-COVID-19. Iro bazi rezveutano riri kutaura iro kuti pari zvino pane vanhu vawanikwayo vachibatwa nechirwere checovid-19 vanosvika 36,923 kubvira pachakatanga muna March gore rapera. Kozouya zvakare vanhu vakabata denda iri vakarikunda vari pa34,748. Uyezve tinoona bazi iro rinotaura iro kuti vanhu vabayiwa nhomba yecovid-19 pari zvino, vachitora vanhu vese vakavabatanidza pamwe chete vari kusvika pa111,287. Kozouya zvakare avo vabayiwa ivo nhomba yavo yechipisi, sezvo nhomba idzi dzinouya dziri mbiri, vasvika ivo pa21,600. Saka ndozvinhu zvatitange tichitarisa zvakare kuti vanhu vari kuitei pazororo rino reEaster, apo takaona mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vachiisa ivo mitemo yekuti vanhu vasawanikwe vachiungana vakawanda, uyezve kuti vana vari muzvikoro kumaboarding vasawanikwe vachibva vachienda kudzimba dzavo, vaberekiwo vachinzi vasaende kunoona vana vavo. Saka ndozvinhu zvatange tiri kukurukura, uyezve tichida kunzwa kuti ko vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa vari kuzvifambisa sei. Taita rombo rakanaka, tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Sibanda aripo iye zvine zvi ari kutotiratidza zviri kuitika. Gibbs.
Yes, ilaumavo Ezra Chisa Sibanda in Bulawayo, where he is actually at the market downtown Bulawayo, where there are a lot of vendors who are actually not celebrating Easter per se, but are actually eking out a living, because they are saying every day they should be on the streets. So I think Ezra can hear us now. Ezra Chisa, how are you, sir?
All right. How are you, kids? How are you, my brother?
I'm okay. Happy Easter.
Happy Easter to you, too. Thank you very much. Around Bulawayo and most cities in Zimbabwe, a lot of people not celebrating Easter because of hardship. There was a lockdown because of the COVID-19. So many people decided to continue working when the lockdown was lifted. So it was a rush of people coming here. As you can see, most of them, They're actually here trying to sell their wares. Look at this whole street, Fifth Avenue in Bulawayo. It goes about 6 feet. There are people selling different things, but selling almost the same thing. Vegetables, potatoes, you name it. And trying to earn a living. They are saying, yes, it is a holiday. It's for families. But how can I survive without eating anything? How can I survive when my children are suffering? So they come to the streets. A day, some of them, they make an average of about $1.50 to $2 if they are lucky. They are selling lots of things, the 20 bond. But as you can see, this gentleman here, this is the bond he sold. This is, I'll show us the money. Yes, yes. What are you doing here, Taban? Tabana says he doesn't steal, so he's working for his family, so he comes here to try selling any living. Before going to the other grandmother who is here, there's a lady who is selling and he's got a customer now, as you can see. See, Marutang is a cheap up.
No, it's
Shamsa Mapoto. Shamsa Mapoto, some Bambaira. Hey, Nasi is what Pasca Easter. Ko se ko muri kuno kumsina kuzorora kumba
akutambu dzika
chicha netse
mara atina hapana anoti betsera hurumende yakambopindira ikadicha tipowo mari dzeneti 1 mari dzacho dzakangoya kamwe chete dzikaguma saka iye zvino tiri vanhu vari kungotambura muno mustreet tiri kuzama kuti titengese asi totengesa zvinhu zvakangofanana mari hatisi kuiwani. Totengesa kana kuti ma $10.
$10.
Makadii mama.
Yes, papa.
Ewo makadii.
Aiwa tiri wadi muri yenyu yakakura sei uyezve pari zvino muri kuzvigona sei zuva nezuva.
There's a bit noisy because the market is about to close.
How big is her family? Muria wa yakakura sei. Uye zve vari kuzvigona sei zuva nezuva. Vanoda mari yakawanda sei kuti vararame zvakanaka.
Ini ndine vana 6.
Munoda mari yakawanda sei kuti murarame.
Ndoda kuwana mari yekuvadzidzisa nemari yekuti neno ndikwanise kuhodha musika wangu uonekere.
Thank you, there, Ezra. Gibbs.
Yeah. So what is Ezra? Umama gonapo. Wakasa nuko tengisa njalo. Ngai tengisa. Uzuza malini ngela ngu koko kona. Okuluma la yena.
Okay. Yes, bone go koko na pana koko suguma na koko. Koko.
Baba.
Kala wana, you know English.
Me,
you can speak English, isn't it?
I can sometimes, but ngai ngamburu.
What's your name, Koko?
My name is Lubs Nyanji.
Yeah, here selling the market. Tell us more about your business.
My business is to go and borrow the items there, come and sit down. I borrow ATM to come and sell you.
Okay. So Uchen San in London.
I mean I think I'm a queen. I'm a it has
Easter today.
Easter up as Baba. Put Easter. You'll be joking.
There's no Easter.
How can you have an Easter yet you're starving? In the stomach, there's nothing. I'm so sure.
How much do you make per day if you're like?
You're not $2-3.
And then what do you buy with that $2-3? So when are you complaining that as an old woman, lost your husband? Tell us more. What happened?
After that.
What happened? What happened to your husband?
My husband was sick. Was brought up by some, I don't know what kind of a sickness. Was in a 21-year and young at that farm. What kind of sickness? I was just in the hard of a week to go to our town when I look at it. Say, I'm not here.
So that's when I tell about the Bangu Gate at Tessimakai. We used to post another one.
I
don't know what
to say. I look for the money so bad.
When one, I'm a person. I want to go to the room.
I'm a person.
Anakosala nanga kutanya umuntu tinga utoko kuvalwe. Akusela police nga halwa yo. Amapolisa kuti dzavangendela zvino. It's strange. Babe ala ma dramatic things lapha. Uoti ndubakela kati kuti mara nga wabengitini. Abantu bangala koko.
Okay, let me explain to Marvelous here. Marvelous Ukoko lost her husband some years ago, over 25 years ago. She's not receiving any pension. She's not receiving any social care. He is trying to sell here. Mm. What happens? The police officer, the municipality, and the ZRP, they come here chasing around, taking all her vegetables. She fell sometime last week and is injured. Currently, she's hungry. She makes about $3 when she's lucky per day. She sells also 8 times. I'm a 20 pound. Now, put a bread. So this is what she's eating. This is the first meal. You fought for this country.
I fought for this, but I'm going to change. I want to change, but I'm getting nothing. Not even a level now. I'm going to draw work. But I'm very smitty. So I'm going to hide. What you do is already like you don't know no decline. There is. Can you just put a match on it? So I'm going to be right.
So you believe what you eat breakfast and is worse than a white person?
I breakfast is bad. Now who are you to come and carry on that? I'm the worst than it was. I didn't know no
more. I didn't know. Oh, I think I'm not going to
put my life in the pants. I'm not going to need it. Okay, Uko has got no
support to you, the marvelous. Uko,
I'm not
going to do
it. Any help? I'm not going to do it. 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 I'm not Let me have a cheese.
So, the police officers, the most part of the ask for it, right?
Yeah, but I'm going to get a very good answer. Catch my whole madin.
Our grandmother here, can you name is?
Rosinati,
as I told you, lost her husband, but he's stuck, he doesn't get any help. So when he tried to sell, the police officers and the municipality, they take everything. She sells airtime, she sells vegetables, and what she's saying is that she needs help, urgent help. She's not well, she wants to order like other people here and try and sell many things. But now, what she ordered is just for $5. So whenever she does well, she'll get around $3 or $2 a day. But the problem is when these people who are corrupt, the police officers and the municipality, they come in here, they demand a bribe. What she does, she doesn't have the money. So she has to surrender all her vegetables just so that she doesn't get prosecuted. When she surrenders that, they will call. Then again tomorrow they come for the second time because these police officers appear to be poor. They don't have money. So she's appealing for people to help order so many things. And they'll be taking her stuff and selling a few in case they take it away, but she still remains with something.
Mm-hmm. Yes, just I actually talked to the municipal, that is Bulawayo Council, which said that they are going to investigate some of the people that are said to be receiving bribes. So at the end of the day, the council is actually committing itself to that. So we see that the grandmother is actually eating some bread there. So what is the last word, Chisa? The last word, Yaki?
Tshela abantu bakulalela bakubuke.
Khathezi. Ngizabantu bona abantu studio 7. Mina ndiyabona ngakhala lo ngabantu lapha enqimi la kabancedi anti babe sithi ngwe MDC.
Babe sithi ngwe MDC.
Mina vele phela abantu balapha bazondela khona ngoba ngantsho namba tshela ngisithi mina lathi tulo umfana omncane uzangena. Uthi lathi ufuna ukutshintsha impilo yethu lathi sasincedisa sibhokokwa. Kwathi kwaba yi-greatest hope.
So what uthi nebantu?
Ngizabantwini ngakhezi.
Ucinga.
Ngiyabamphathisa shu. Manjele umuntu welophu zini. Owe wamathambo nyazigulela, umuntu okuqhwentela. Lokurabha ngisele lami nginemithi njengalaba abalemali. Laba abalemali abasponswa. Lami ngithole amadona. Kwenzeka ukuthi lami bambona impilo yami sitshintshile. Ngithole lami ozanginika imali yokuthi ngihambe ngiphume ngenyanga abazulu laba engitshengisa labo. Bangihambele enyanga bayemibhathela itraki ngizihlale laphana ngoti.
So akuthi omunye khonapho ke oseduze ukhulume laye usithengisa njalo le mpahla esithengiswa
khona. Asiqothela mama unjani?
Yekile nje manje ukuzilo tjibhala.
Ngiyakwazi libhala ukukhuluma nosiyana ngathi phansi kudlalela emgqotweni uhamba njani?
Ruthi wosiyakupheka ngathi nasira libhala.
So sothenzona ungubani?
Angithengisanga vela ngina 20 ngimacha.
Namhlanje weze malini?
Namhlanje ngise 16 yusa.
Ah uchayile phela imali namhlanje.
Angayishile kalo ukubhatala ama club nemali sesitafu manje sitafu siyadula.
Parizvino muri yenyu yakakura sei uyezve munoda rubatsiro rwakadii kune vamwewo vakateerera parizvino.
Ini mhuri yangu ndine vana vatatu vari kuenda kuchikoro, saka mafizi chizvese because vana papa vari kushanda havana nemari yavari kupiwa, vari kuhoresewa mabhondi. Mabhondi acho asi kukwanisa kuti abhadhare vana mafizi kana kuti abhadhare zvimwe zvese zvinodiwa. Mari yatinotoshandisa imari ineyi yabva pamusika, ndiyo mari yakatotikoshera.
Saka munenge muchida mari yakawanda sei? Toti pane vamwe vakateerera vangada kukubatsirai kuti kubatsirike kuendesa vana kuchikoro.
Mari tinoda yakatonyanya kuwanda nokuti pacovid pamazuva atatakagarai lockdown takaita zvikwereti zvakawanda sei. Taifunga kuti tichatengesa tingokwereta mastafu avanhu, tingokwereta mastafu avanhu, zvinhu zvisiri kutengwa. Saka iye zvino takatouraya mari zvotoda mari yakatowanda zvokuti.
Kotombotarisa nhomba yecovid-19 muri kuziva nezvayo here uyezve munoziva kuti iri kubayiwa kupi?
Mari yandinotarisa kuti ndikapiwa ingandiitira zvakanaka.
Ehe, ko nhomba yecovid-19 muri kunzwa here
kuti ndikawana 1000 yusa inenge iri nani ndinombokwanisa kukavha ndikahodha nestafu yangu iwande because iyeno handisina kana nestafu.
Panyaya yenhomba yeCOVID-19 muri kuzvifambisa sei? Muri kuziva here kwairi kubayiwa?
Chanyani kuvahunzwa zvakanaka.
Yeah, hanzi yeCOVID-19 munofambisa sei sezvino COVID-19?
COVID hakuna. Isi kupano kwatiri hatisati takamboona kana mumwe wanhu akaurayiwa neCOVID. Chingatiuraya vanhu izhara. COVID hatisati takaiona isu.
Ko kuri kubayiwa nhomba yekudzivirira yekuti vanhu vakawanikwe vachibata COVID?
Vaccine. Hai, vaccine inobayiwa unorwara, isu hatirwari. Unobayiwa zvakaoma kana usingarwari because hauzivi kuti uchibayirwei. Asi kana ukarwara ndopaunobayiwa jekiseni.
Asi nhomba zvendeyekuti musazorwara, kwete kuti mumirire kuti marwara.
Hanzi ndokuti musarware.
Ndokuti tisarware? Aiwa, asitagara hapana hatirware.
Matengesa
nokuti COVID yese tatingori pamusika tichitengesa.
Matengesa zvemari zuva ranhasi.
Nhasi handina mari yandambotengesa. Ndaona 15 yusa chaiyo ndakonawo kana ndichaye maklabhu nditengere nevana chikafu nokuti mari shomasa.
Maklabhu aya mune muchiita ndaapi? Tiudzeiwo nezvemaklabhu aya.
Tee tichichaya kana tatengesa tinochayawo ma20 yusa topa munhu wozopuwavo kuti ukwanise kuti ukwanise kuhodha nokubhadhara zvimwe zvakaita apo nepapo. Zvino nhasi kwakusina kana mari.
Aiwa, pakanaka chaizvo. Saka munoona remangwana rakamira sei?
Remangwana rakamira sei?
Ramangwana tinotarisira kuti zvichaita zviri nani kana dai tatakwanisa kumuka tine zvistafu zvakati o. Nokuti mangwana haisi holiday, vanhu vazhinji vachapinda mutaundi.
Kudai hurumende yakateerera pari zvino, ndezvipi zvamaida kuti vanzwe zvichemo zvenyu
zvamunotiigahurumende
dei yatibatsirawo sesivemusika nokuti paCOVID paya ndopatakangogara tadonha tikadonha zvachose nanhasi tisimuke zviri kurema.
Aiwa, ndizvozvo tinotenda chaizvo. Uyezve mune neEaster yakanaka, saka muchapedza nguva iyi ipapo.
Takutovhara izvozvi, ndadomiswa nemuchiri kutaura neni, takutovhara tatononoka.
Aiwa, tipei mazwi enyu ekupedzisira.
Haina hapana hangu zvandinogona kuti nditaure, asi ndingotaura zvakaoma zvisingaiti. Zvinoti kuomerawo nesu mavhenda zvoti vemabasa hazvikuradza zvinhu zvakaomera vanhu, hapana chakambonyorovera.
And Chisa, how much does she make per month? How much does she make? Do you know? Chisa?
You mean the lady?
Yeah. Yeah, Baba.
The lady was luckiest today amongst all of them.
Yeah.
She's one who made $15. Others are averaging $1 to $7.
And per month?
They sell because somebody came and bought a peg of potatoes, which was $10. She was lucky, and most of them didn't make any money.
No, okay, per month, how much does she make roughly per month? Do you know?
Per month, on a good month, they make about $45, some $70, some $30, depending how lucky they are. As you can see, the lady here is still sitting here.
Uh-huh.
But she's shy to talk, but she hasn't sold anything. Uh-huh. Others already dismissed it, but she wants to remain here, thinking there'll be last customers coming here in the evening to buy something.
Oh, yes, Mama, yes. So,
All right.
Basa akanaka. tinana mama vedu vari kutengesawo mumastriti imomo tatinotokumbira nechekuti sitikanzewo nezvo tishande nezvo zvakanaka mangwana kuseni ana nhasi anaye papota paita noise pana pamastriti kanzewo vachimhanyisa vanhu mustriti but its not good hatizipaririwo hatishandire zvakanaka nesu tese tiri vanhu chinhu chatikukumbirawo ka ndechekuti kanzuro yacho nesuwo isumudzirewo nesuwo isu tatisipo kanzuro yacho inowana vanhu kupi ndepane nyaya ipapo pakamira vanhu vese ava iyo kanzuro yacho inoita nezvei vatatira nete tiri vanhu chatokumbira tiraramei pamwe chete
vakwanisa kuita business here
paeaster panapa tirikwazamawo hedu ungoti apo neapo but zvinhu zvakaoma zvinhu zvakaoma hapana business iri kumhomhanya but chinhu chiri kuitika ndechekuti kumhanyisana
izvo
ndiri kutenda muna Robert Mugabe ako padhuze nejubilee court but asi mari yacho atiri kushandawo kuti ishande iri kunetsa baba mari vakomana vari kushandira $5 yes unenge wati kuti umwone per week and mari yayo yekurwadza wekuti umupowo mwana yeyeka zvinorwadza and it's not good hatiraramei kuti tese tiri mazimbabwe tosimukira uwu maoko takapiwa kuti tishande asi kushanda ka tinokwanisa kuti tiende mberi but zvinhu zviri maoko zvakutourawa nekuti nemumhaisiro nawo tikuita nevanhu
ndinombuzo kukulu
ngila umbuzo lapho esindebele ukuthi yena ngenyanga wenza malini chisa ubaba khonapho
wenza malini ngenyanga
ngenyanga ngokuthi ngichaya imali sikokuthi ndarovowo mari kuthi ndinevapanha vangoka ndakasvikawo mu-200 ndinenge ndaita mari asi 100 to 150 zvinhu zvakaoma ndine grupu yepeople yandinenge ndinayo vakomana vandozopesera vanitiza ndosara ndiri one saizvozvi nhasi vapanha vaenda vakatotiza kanzi ndara mubhadhari asi basariiriripo but asi mari haisi kuwanika nenzira yacho asi mari irimo asi nokumhanyisa nekuitikana vanhu hakusi kuti tiwane mari
taura
kuti tiitewo mari nekuti kwamuriwo kusorowo zviriko tioda kuti tese
ko havasi kutya here denda recovid-19 iri uyezve vari kuziva here nezvenhomba yecovid vaccination
aiwa covid iriko hakuna munhu asikanzi kuti covid haiko asi nenguva iripo yezviyezvika kuti munhu wese akagara chinhu dzecovid ezviyezvi zvikoro zvakavhurwa baba tinda kutaura chokwadi bhuku remwana rechikoro rikuta 4 years 400 ukasvika panguva yese unotsvaka textbook apa ndikutsvaka textbook riri kudhura apa ndikuda counterbook riri kudhura zvese zviri kudhura asi zvatida kutaurira nezvekuti tese tiitirana zvinhu zvakaita sei tese tiende mberi izvo chikoro izvozvo chakavhurwa ka asi matextbook hakuna kuchikoro akutsvagwa neni baba futi ndikuda kubhadhara futi wakomana
ungapi nkosikazi
nkosikazi aripo ari kutengawo muno mavhenda ari kutotengesawo ino nhasi atombotiza akutengesera kumba kumba akutengesa domasi 20 bond was credit kusvika yapera inopera nemari hapana mari apa madomasi anongoora ari kumba
ye
aiwa tazvinzwisisa muve
nehai
mfuna kuti ngizwi kuti po xa umametengisa chisa laitengisa beza malini halo Ezra uyanizwa baba
atagondisinauka chinhu chatingokumbirawo kuti korona hatisi kuramba kuti iriko but nesuwo totoziva kuti upenyu hunowo kangogara mumba unofira mumba kutopfuura korona yacho kutobuda ndekutonotsvaka mari so isu tichatombobudavo kuti titsvage mari nekuti vana vari kutambura vada kuenda kuchikoro izvozvi ndatotenga 2 liters yedrink andatonanzi 2 liters ndikuitirei favor 2 liters just margin a man like me just buy 1-2 liter apa vana variko kumba vada kumwa mai vada kumwa apa rakunzi nderechikoro haribatwa
namadhamuderechikoro
vana varitotikumbira izvoizvi ndizvatikutomhanyira izvozvo kutomhanyira dhiringi revana isnabizat tokumbira kuti zvinhu 2 lita shuwa baba vakaita senuwo shuwa nditengewo 2 lita ko medium anomwei Madam, vachabati vakutya kuti dzingire mwana wechikoro. Upenyu hwakaoma vakomana. Hatirarame tese.
Thank you. Yes, I was a Paulo Munye, Chisa Utimo Munye, a Sizo Colapia Sizo. Yeah, which is Wazani in a Tokyakigati, Iran Sekundegile in a Tokyaki, marvelous. So there you are. He is at the market, he's coming back shortly. So there are so many people that are talking different things, and we know the situation is quite bad. So, you know, some people are saying they can hardly buy anything. You heard this gentleman, I think Chuma, he was saying that he's supposed to buy a 2-liter bottle of some drink, you know. But he says it's not that, you know. There is a Chisa. So Chisa, we are going to go to match.
Yeah, who's in John?
Yeah, I see that. So in Mabula Banyet, two San and Jay, Upomu Kwekomun and Apu
Kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk
answer. There's a question here from Teresa Dambuans. Where is she? No, Teresa, this is in Bulawayo. Ezra, can you just reinforce again where in Bulawayo he is, just in case there are some people that want to help and they can be in touch with him?
Yeah, okay. Yes, so Chisa, I want to see the Babuti, all I could have a million bag. In general, what was
Uko, whatever Kumara, Laega, so same Yamen, but a bunch of Ubanuko. What is wrong? Mamma, Tin San.
Santa Plastic, La Matamatis, Demita.
What's the business, Minjan?
I am to be passing
up. Uchoruan Zamarin.
It is a matter of plastic.
I am a plastic.
Is that she things are tough? She sells the plastic bags, she also sells the tomatoes. Today she made about $7. On a good day, she makes about $10. So she comes two, 3 times a week to try and come and earn a living. It's got about 4 grandchildren and 4 children. All of them are not working, but they've completed school. They are later in the street, and some of them are doing the so-called peace jobs.
Marvelous.
Saka pani vamwe here varipo ipapo vanogona shona timbonzwa zvakare. Apo tiri kutaura isu.
Ndamutsvaga rekataura nabhuti. Wena unjani for it? Tibizumba.
For what?
Okay.
ari kutengesa manyuzipepa kuti but skate kutaura
ai ndizvozvo vamwe vanotyawo apo tiri kunzwa kubva kune vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa kubulawayo tine mutori wedu wenhau Ezra Chisa Banda ariko ikoko kubulawayo akwanisa iye kunge achibuda achinoona kuti vanhu vari kuzvifambisa sei panguva ino yezororo reeaster tiri kunzwa vazhinji vari kuchema chema vachiti chanyanyoita kuti vabude inyaya yekuti vada kutsvaga mari yekuti vana vadzokere kuzvikoro tanzwa vamwe baba vanga vari kutaura ivo kuti vari kutotenga lita redrinki asi dhrinki iyi ichange iri kunwiwa nevana chete vechikoro kwete ivo nemudzimai wavo saka tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pari zvino
imhuri
kona
yeaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Wena ngwakho imuli lienelisa yini ukuphila ngakhona kokuthola ezitradeni
hayi vela kuna nto right lapha tu akula vela ukhuma yokumba ukhuma hawo vela kuna nto right la
so uyathiya so uhlanganisa njani imali
ah vele hayi kuyathela i-stress lokhu nokukhuma hakho vele hayi ingcono sithule tu mina vela ngifuna ukukhuma ngakho lo ngiyaze ngikhuma ngento engela-2 box elizweni lami
so kodwa kudala wawusebenza umsebenzi ongcono phela wawusebenzani kudala
angangisebenza kwenye ishopu kudala but yasivalwa
so wasukusenzani ke mzawa
hayi inko kwahle kwaba njengakhona lokhu sokuyi kwahle kwaba yikhona lokhu inko sengiyikho khona lokhu
kunzima baba so ubona ngani pho kuyagcina ngani ukuhlupheka lokhu
njani
ukuhlupheka lokhu kuyagcina ngani baba
hayi lokhu sokufuna ujaji akuphele ngenele lokhu thina mazibabha singekakukwanisa sodwa sokufuna yena siqoqe yena
aha marvelous
Vana venyu vangani mhuri yakakura sei?
Vana vari kuenda kuchikoro ndine ari form 3 neari grade 3 ndo vari kuenda kuchikoro avo asi vamwe vose hai vasimuka hangu handirambe ndine muzukuru ndichindova ndakadai ndakaroorerwa hangu asi kugara uchinetsana nemukwasha kuti ndodoo mari hazvisi zvakanaka vanotobvunzawo kuti mukwasha ko baba vako vakaita sei ndakaroorerwa nemunhu ari mutemo chaimusoja ndakukudza chokwadi vomutemo asi zvinorwadza kuti ndingosvika kumukwenyana everyday mukwenyana mangwana mukwenyana asi mwana onei kuti andibirewo dhiringi kumukwenyana ndomudzingisa parudoka
Icho kwa disaka apa munoona remangwana rakamira sei tichiona kuti Eastern opera nasi.
Kwakaoma tisingaziva kuti gore rinodaranga ratisunungura kuti corona iyi tiperei. Neso titi tasei tishande vakomana. Nekuti zvinezvi mashandira tiri kuita aka akaoma. Akaoma nekuti kugara kwataiziva kare da kuti taure chokwadi. Mwana wechikora ari grade 3. I want a textbook. Mwana ari kusekondari. I want a textbook. Chinonzi nini mubereki ndibetsero chinoenda mberi ka chinoonekwawo mberi bvati kuti ndotangira ku textbook ndabva ku textbook ndaenda ku accessbook ndaenda ku pencil ndaenda ku exam fee ndaenda kunobhadhara zvese zvinodiwa kuchikoro sanitizer zvese mubereki aiwa chikoro chacho zvina chimbovharwa chonyatsovhurwa zvarongeka nekuti sivabereki tisimbosamatiwandawanda kudai mustreet kudai. They want to manage. When I know Chippies was, we're going to do it. I'm going to go to the government. Izvozvi mungona dhiringi iri ndatenga iyi mutengo wacho watatenga nawo
ndokututaurirarianga
chinzi $3 ndasosvika pakunogeeta kuti ndiwari ne $2.50 asi iro kasvika mumwe nzvimbo pazvinotengwa chaiko hazvi pavari kusvika ikoko ichinje $1 chakuti tiriofatikungovura hoku tashanda mari yatashanda yagandiwa matiurayawo ukumauya futi matiurayawo saka izvozvo tarisaimwe kuti the government iri kuitire chimunhu korona yose iyi kupera kwayakaita ka kutaura chokwadi chaiko hakuna zvinhu zvakanzi takatenga takapiwa nevanhu madhona akatipavo ko iyo government yatitirei isusu vari kudzingirisa mastreet iyo yatidzingiriapana
dai hurumende yakateerera pari zvino maiti chii.
Aiwa inzwaika apa tikutaura kuti izvozvi chikoro chakavhurwa ka kana government ichigonawo kungaititire zvinhu zvechikoro zvevana zvakarongeka yotaura kuti mubereki bhadhara mari yako yefisi sesiti kanseri rinoda mari yayo yekushandisa mvura mvura tiri kugeza hatisi kuramba tikuiwana tichigeza tichibhadhara mabhills edu votobva kufonerawo futi mangwana kuti aiwa mabhills ako atikwirei mboya kuno kumaofisi toendaa kuti tichitaura nawo zvinhu zvakaoma tichibhadhara zvishoma nezvishoma asi gavhumendi haitauri tinongopiwa chidhindo inondotenga mabhuku.
Aiwa mashoko makukutu chaizvo. Ko panyaya
yetiuraya zvikuru zvikuraya taurayiwa taurayiwa tautaura chokwadi yezvinezvi taura so
upu ndogara kudini
ndogara mbarangreen BG Barangreen uko ndoka ndogara pamwana wangu anofunda pamontrose pamontrose apa ndopanofunda mwana wangu mwana wangu mudiki uyu arifunda pabarangreen
norwaakumuze
nejacksonjackson
yevaccine ka kutaura chokwadi inini kundora mukundoona nimubereki ndiri panapa ndakatoibayiwavo kuti ndipinde mustreet ndakabayiwa izvozvo mukundoona ndiri ndakatobayiwa asi vana handisandabayisa ndikungotya kuti vanondifira ndakafa ndirini vana ndakaudza ndakaa ndafa hai zvavhara
ndaonakana
imwe auya aiwa hanchabvumi
haichadiaiwa
hanchadi ndakabayiwa bayiwa aika hanchadi babhai babhai guys babhai
jekiseni inobayiwa kairi kuti
ishande aiwa iri kushanda aiwa ndinokana handirwari aiwa ndakabayiwa baba ndakatobayiwa ndakatobayiwa two times ndakatobayiwa ndakabayiwa live now kana vachida kuona mapepers ndokurakidzai ndakabayiwa zvakanaka naka mushe bhatizvo zvandakutotya manje ka kuti kana vakuenda kunhamba 3 handichaziva kuchandakurwara ina ndirwarei kurwara chaiko handizandorwara nei asi anambo korona yekutanga yeyekutanga yainzi munhu yekutanga ndakapinda mutaundi muno muchihodha nichienda kumba nichihodha nichienda kumba asi anobvira ndarwara ndamubva kana chirwere kuvana asi uziva chandakabayirwa chii handitombochizivi ndakabayirwa kuibhechi seni
mudimbawatichi
ndatinini saka since imi makabayiwa madii kuti muribva yabayiwa kuti mugare mese muri sefu kuti kuvana nemudzimai
angazi akabayiwa akawana masara nani ngazi ari rait ngagara asina kubayiwa ndakapateseka komgavana vanofa vanosara vasara vasina muchengeti kundakazoenda ndakafa handisi kuziva kuti ndichafa here majekiseni nemhepo kaya hatiri kungobayiwa zvirikungobva kunze kwenyika hayi mukazi ndakamuramidza ndakatosabayiwa kangobayiwa ka nobva waenda musha kwako vana ndovaendesa kuvatete vangu vanochengeta vana vatete vangu aunabvira vabayiwa
kataaukazi akabatwa necovid unozoita sei
maraaaaaaade akamuona akafa kare
nokulungile
thank you very much
yes
so I think this guy made our Easter today really
yes so it's good that Chiza you are talking to many people there and xa bakhona nje abantutswana ababili siqedise uhlelo lababili nje
abaseko bonke abanye basebeyalayo bonke abesebay abantu sebetshayisile du njenibona besokhithi mabathole izikadi zabo
osomoya
akusela muntu ulosisi lo wedwa ngiyoyalileyo ukuxoxa la mnuzana singaxoxa usuhamba allright hayi
abaningi bathi sebehamba
bonke sebehamba usisi lo uthe sabo uthe landwe kusuku wesabani wesabo usisi angazi uthe landomba nebusuku isikethi saying someone might people who come at night and they abduct here I don't know who is going to do
that. While you are looking, you can tell us the outlook of the whole situation there in Bulawayo Chisa about Easter and how people are doing.
Like we said before, at the moment, they are vaccinating the elderly people. Most of the clinics in Bulawayo and Kuluban and all that, I went there, some queues of elderly people coming there for vaccination. But the people, as we heard from them, they don't care about this Easter holiday. They say it means nothing to them. So this is why they're in the streets here selling. Even when I went to the western suburbs, there are people that don't care. There were no churches. A few people went to the churches, but everyone else. It's not the Easter holidays, which you remembered long back ago. People didn't travel to homes. They were advised not to travel. So it looks like the people, they follow the guidelines. But if you come into the Zuko buses, they are packed with people, so there's no social distancing at all. And a lot of people are saying they don't care about COVID because they are as good as dead. So most of them saying they won't take the vaccine. We wait when the government set out another COVID vaccination where they will cater for the younger ones. We'll see whether people react. But at the moment, only the elderly people went in to take the vaccine because they were encouraged. They are actually adverts running on radios and TV here to say all the elderly people should go for vaccination. Some of them decided to hide. The young ones are saying they are not going to treat. As you heard them say, they don't want to die. They know that they will die in 3 to 6 months' time.
So, you seem to see me like you're saying, just what you're saying,
lapho kwamanje abantu bathe Easter bayisebenzi iweekend ye-Easter bazazihlalela bona bazenzela abakufunayo ukuthi the streets are full, people are driving around, but at the moment nobody cares. People are saying they cannot starve at home, they've got no money, they've got no food, therefore they'll come to the street to sell. They were locked down for a very long time, meaning that they've got they owe a lot of people money. Because no one cared to them, there was no social care, they were receiving no money, don't get a marine gena dube. So on the but you know what we have vaccine. About Dala, Abani, Sambile, we have vaccinature, Seattle, but Abani Bayana, but you wanna into the Ababulala, China, the Funubulala Mass Buffers, bafuna ukuthenda ngayo ukuthi babone njengama guinea pigs so abayithathe vaccine awusazi bayithathe.
Yeah, marvelous.
Aiwa, apo tiri kunzwa mutori wedu wenhau ari kubulawayo achitaura iyo mamiriro akaita zvinhu muguta irori. Tanzwa vanhu vanga vari kutaura pfungwa dzavo pamusoro penhomba yecovid-19. Tanzwa vamwe baba vabva kutaura vachitauravo kuti ivo vakabayiwa nhomba iyi asi vanga vari kuti vari kutyira mhuri yavo. Asi vana mazvikokota ezveutano vanoti zvakakosha kuti kana mumwe womumhuri abayiwa mhuri yese ibayiwe kuitira kuti vanhu vawane iye yavanoti head immunity, inozoita kuti kana wabatwa nechirwere ichi masoja ari mumiri mako awanikwe achirwisa denda iri recovid-19. Saka ndo zvimwe zvatanga tiri kuziya. Pamusoro pezvazvo titarisawo zvakare mabasa ari kubatana nevamwe vanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa. Takanzwa vasimeo wadzai vevhiset sangano rinobata iro richishanda nevanotengesa mumigwagwa vachitiwo vanga vari kukurudzira kuti hurumende ivhure mabhodha miganho yenyika sezvo miganho yenyika inobva kuZimbabwe kuenda kusouth Africa nekumwewo dzimwe nyika yakavharwa pari zvino. Asi zvakare vana mazvikokota ezveutano vanoti aiwa danho rinenge rakati nakei nekuti takaona second wave ichibva nechekusouth Africa uko kune imwe mhando yecovid-19 yanga isinganyatsozikanwa strain yacho pasi rose. Gibbs.
Ye, siyabona kuti selinqunda amehlo kona mazizi seliyatshona ilanga tshisa abantu mazana sebusiya ngemakhaya. Kule kefi kumbe kume njani khonapho?
Ikefi khona from 10 PM ikubona loko bekhona from 10 PM ikefi ikhona but abantu banebayibreaker so ngo-10 PM kule kefi kuyabotshwa sili people bagcwele central. If there was time I would have gone there to show you the people who are locked up in
isingathi ke abantu ababotshwa banengangani?
Abantu ababotshwa banengi kakhulu bafindiswa ngangena find uhambe ecourt banengi kakhulu abantu ababotshwa after 10 PM badodwa kodwa abantu abaningi khanya banika amapholisa esibambiso inkohlakalo leyo yesiaaapholiseni sebalutshwana amavili anadlula babegcwala kathesi balutshwana kodwa ungabuya lapha ngabapastien abantu baloku begcwele etown.
Ye so nxa sukhangele khonapho okungani kuhlupha abantu kakhulu kuyini tshisa wona ngokubona kwakho?
Okuhlupha kakhulu abantu balamba awulakudla abantu abanamali imali kayikho awulakudla akulalutho olukhona abantu badubeka lake ngitshile ukuthi akula-social care ukuthi banike kulama-donors yenze abanika abantu ukudla lokunika impahla le mali abafaka kubo-ecocash ukuthi bathole imadlana ama-200 bonds bona la yikuphila kwangikhona abantu kodwa abantu abaningi i-majority of people akula baphila ngabantu abakuphandle kwelizwe labe sengama-diaspora.
Singathi-ke sibone lukhuluma lama-vendors khonapho tshisa bethengisa impahla etshiyeneyo singathi impahla engani iyathengwa kakhulu yiphi njalo umuntu nxa ehlezi khonaphana kuyabe bona ukuthi uzathola imali kumbe katholi imali? Siyabona kulo mama olokhu ehlezi khonapho and ungane katholi lutho sesingazi ukuthi ukuhamba njani ngoba utshisa sengani sephumle khonapha. Qhubeka marvelous over to you.
Ehe apo tiri kunzwa Ezra Chisa Sibanda anga ari kutaura iye kuti kunzvimbo yaari pari zvino kubulawayoko kune kefyu kubvira na10 o'clock kusvika mangwana kuseni. Saka ari kuti pane vamwe vanowanikwa vachizowanikwa vachityora mitemo yekefyu ava vanozowanikwa vachisungwa nemapurisa vozoenda kukoti nezvimwe zvakadaro. Asi ndo zvimwe zvatanga tiri kukurukura ipo pano tichitarisawo nhunda dziri kusangana nyanya neavo vari kutengesa mumigwagwa. So Ezra, you were just talking about the curfew there. What actually happens if someone breaks the curfew?
If someone breaks the curfew, they take it in. And you are asked to pay a fine of 5,000 bond, which is equivalent to $50.
Uh-huh.
If you don't, then you are detained and you are taken to court.
Okay.
In court, there it is up to the magistrate to decide on your fate. Sometimes I heard that there are a few people have been remanded in custody because they failed to pay. So a lot of people tried to raise that money. At the moment, there's a lot of corruption among the officers. When people are being taken to the police station, you see them running away after paying the police officers. Those $50 is a lot of money. So a lot of people pay. Some of them might ask, they say they give them $5, then they are released, then they run home.
Mm-hmm. Thank you so
much. So, Baba Tobaita, if you've been to Janice, you want to know Chisaka, say, come again, Kunapa. So siloke sokusela nje imizuzwana ethize ukuthi siqede uhlelo lethu marvelous siyabe siloke sithova kancane sesiyefika lapho esuka khona. Siyabona ukuthi-ke abantu ngesikhathi se-Easter baningi kakhulu akade bengani befisa ukuthi babuye kwele Zimbabwe, kodwa siyakwazi ukuthi iborder ivaliwe, so many people are complaining about that. So bezabuza-ke thisa ukuthi abephula imithetho kumbe ngithi iziqondiso ze-curfew benziwani ba?
Abephula imithetho babotshwa bakwazi e-police station. After police station nxa bengela fine lana e-5,000 for bakhanze 4 days, because within 48 hours they must be in court. And therefore it depends ukuthi bethe sokuthi yathini. Abanye bayavalelwa i-custody, abanezihlobo ezibhadalayo bayabhadala. Kulabanye asebethiphiwe iy'nsuku zokubhadala ukuthi banike 2 months to pay the fine bese bakhiphe ngaphansi.
So nxa ukuthi ungavalelwa awukeza ukuthi uvalelwe isikhathi esingakanani?
I miss that one.
Umuntu ovalelwayo uvalelwa isikhathi esinganani ngokuzwa kwakho?
Umuntu ovalayo e-police station kumele ahlale not more than 48 hours. Engavalelwa namhlanje kutho ukuthi day after tomorrow kumele ahanise e-court maximum.
So owehluleka ukubhadala imali-ke e-court engahamba bamgweba isikhathi esinganani?
So lo msindo yaxoxa so kule two many cars.
Oh yes, yes. Bembuza ukuthi-ke ongeniswe emthwandaba bamhlaba kanganani? Bamhlaba kanganani oya emthwandaba? Kuke wenza ukuthi ugwetshwa okwesikhathi esinganani?
Kunabanye amagwetshwa ma
ye qhubeka baba. So sibona ngazani-ke i-network yethu ngazani iyaqhumeka lapho ezatshisa sibanda angani ukhona. So siyabona ukuthi-ke usendaweni engani ayila network enhle kangako. So bona ngazani uzama ukuphenduka khona manje ukuthi nje achasise okunye nje okulutshwane. Sibe sesiqeda-ke uhlelo lwethu lonamhlanje lo ezatshisa sibanda nguye kade ezibambile ikhona ngale-ke kobulawayo. Siyabona-ke marvelous, siyabona-ke kula bantu abagidayo sibili amazayoni isikhathi sabo phela ukuthi betshayisa izayoni bebhode. So azi ukuthi kutshoni ukubhodabhoda konkuyana ukuthi kuyabe kubhodelwane. So I think it's a tradition, right?
Yes.
Messing around, yes. You know. Yeah, so, and I hope they don't get dizzy.
I think they have a lot of practice because I've seen this being the same dance in Chipinge. Mm-hmm. And I suspect, you know, they're the same religious group. But it's interesting because yesterday, Easter Sunday and today are mm-hmm. very important in the Christian faith. That's when most people do that dancing because it's when Jesus rose from the dead. So, yeah.
Yeah, so when we look at Easter here in USA, it seems to be different from what Zimbabweans experience, right? Yeah. Right. I think we've got Chisa now. Chisa, can you hear me? Chisa, we are going to yeah, kwa ngazani Chisa spanda mwani u ngazani ge ukungolwa ke kalumanga ngempanelo. So ke sizokuthi ke inkinga ingani ingapi? Marvelous, because you cannot hear us very well. But anyway, I think we've come to the end of the show. Today we had Ezra Jesus Panda, who was actually giving us a lot of information on what is going on in Zimbabwe. We are happy that we managed to get him, and he told us a lot about, you know, what vendors do there. And those vendors, they were expressing what they know they are doing there, you know. So there's a lot that they are doing, and it seems some of them are really struggling to make ends meet.
Tinotenda vese vanga vari pachirongwa chedu nhasi. Tanga tiine mutori wedu wenhau Ezra Achisa Sibanda ari kuBulawayo parizvino, anga achitiratidzawo zviri kusangana nyanya nevanoita mabasa ekutengesa mumigwagwa panguva ino yeCOVID-19 uye pazororo reEaster.
Haike uwo manje sesiphuma ke khonapa ke sesichaisa umsebenzi. Signing off is Gift Dube in Washington DC saying good night Zimbabwe.
And I'm Marvelous Mhlanganya, who is saying good night and happy Easter. And let's meet again tomorrow on Let's Talk Ngati Kurukurei.
Bye-bye.